Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechitatu ndira 20/2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa.
Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutoreswa mhiko yekutungamira nyika. Zimbabwe inotaura pamusoro pekugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vashaya nhasi nechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo vanonzi vashaya mangwanana nhasi pane chimwe chipatara chemuHarare mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Kushayika kwavamoyo kwaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuburikidza negwaro ravaburitsira masangano enhau iro ranyorwa nemutauriri wavo vaGeorge Charamba, avo vakafanobata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. VaMnangagwa vaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti vamoyo vanga vari gamba uye varasikirwa nemunhu wavatsanangura seshamwari yavo. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati varwadziwa zvikuru sebato nekushayikwa kwavasibusiso moyo.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomburedzi ava SB Moyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti nyika yeushamwari nenyika dzepasi rino nedzekumadokero uye ichengetsha mwari nenyika dziri kumaviri dziri kumabvazuva dzatanga tichitamba nadzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vamoyo.
Taisevenza navo zvakanaka zvikuru kubvira 2018 pavakaitiwa ivo minister, ende tanga tichisevenza tichiita kuti zvinhu zvekuministri kwavo zvifambe zvakanaka, foreign policy yenyika iite zvakanaka. Isu taivabatsirawo fanika panyaya yeengagement, yeengagement yavanga vachiita iya. Isu separlamenti taienda uno kumwe rutivi tichienderera mberi, ende taisenza zvakanaka tichisenza futi kuona kuti vakamirira nyika vedu madiplomatsi edu maambassadors edu agara zvakanaka here kwavari ikoko kunze kwenyika.
VaMugwadi vati vamoyo avo vanozivikanwa zvikuru nekubuda kwavakaita pachivhitivhiti musi wambudzi 15/2017 vachizivisa nyika kuti masoja ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vasiye basa, vakabata basa guru munyika kusanganisira kurwisana nezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe. Nyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Slashwayo vati kunyange vasingawirirana nebato reZANU-PF rinovarangariri bato ranga riri pamwoyo wavamoyo, rufu ndimadzongonyedze nokudaro vati sebato vari kuchema nemhuri yemufi. Asi muzvare Hlatshwayo vati kufa kwavamoyo nechirwere cheCOVID-19 kunoburitsa pachena kuti chirwere ichi hachisarure uye hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mashoko amuzvare Hlatshwayo atsinirwa nemutauriri webato ravo vaClifford Hlatchwayo.
Muzvipatara medu tinofanira kunge tine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti tikwanise kurwisa chirwere ichi. Vashandi vanonga varimo vana mukoti nana chiremba vange vane zvinhu zvinovadzivirirawo kuti vasabata nechirwere ichi, zvisanganisirawo nyaya yemuhoro dzavo kuti dzinge dzakamirawo zvakanaka. Zvinotiyeuchidza kuti tinofanira kunge tichizvidzivirira senyika, nekuti munoona zvachiri kuita hachisi kusarudza munhu. Saka zvinoda kuti tinge takazvidzivirira tichitevedzera zvakatarwa nebazi kana kuti neboka guru rinoona nezveutano pasi rese World Health Organization.
Amoyo igurukota rehurumende rechitatu kufane chirwere checovid-19 zvichitevera kufa kwakaita vaiva gurukota rezvekurima vaParents Shiri pamwe negurukota raiona nezvedunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba. Pari zvino vanhu vafane chirwere checovid-19 vave mazana masere nemakumi maviri nevashanu 825, uye huwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi pachaziviswa nebazi rezveutano mamiriro aita zvinhu munyika pamusoro pechirwere ichi. Vamoyo vakaberekwa pachipatara chemunene kumberengwa muna 1960 vakaita zvidzidzo zvavo zvekudyidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of Zimbabwe nekuZimbabwe Open University. Vamoyo vaiva Major General muchiuto vasati vakwidziridzwa kuve Lieutenant General pavakasiya basa muna 2017 pavakazoitwa gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vamoyo vasiya mudzimai amai Lois Matanda Moyo avo vanovesa chigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pasi rose rakaisa maziso aro kuno kuAmerica, uko mutungamiri mutsva wenyika iyi vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vari kutoreswa mhiko paurongwa huri kuitwa hwakachengetedzwa zvakasimba nemauto anodarika zviuru makumi maviri nezvishanu pamwe nezviuru nezviuru zvevachengetedzi verunyararo avo vakazara muguta reWashington DC. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kutanga nhasi, America inenge yave nemutungamiri wenyika mutsva sezvo vaJoe Biden vanenge vave kutungamira nyika mushure mekukunda vaDonald Trump musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. VaBiden vari kutora mhiko nhasi semutungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi kekutanga mumakore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive mutungamiri wenyika vaAndrew Johnson zvekuramba kuenda pakunotoreswa mhiko kwevainge vasarudzwa kutungamira nyika vaUlysses S. Grant. Pazvakaitika zvakare muna 1921 zvakakonzerwa neurwere hwava Woodrow Wilson vakakundikana kunoona vaWarren G. Harding vachitoreswa mhiko semutungamiri wenyika. Vachipa pfungwa dzavo pakusavapo kwavaTrump nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muAmerica vaIsao Mavindidze vati
kwamakore anozana nomupfuudziro zvisati zvamboitika kuti mutungamiri anotadza kuvapo panopiwa mhiko. Saka izvi zvakanangisana navaTrump somunhu somutungamiri. Tichiona tese kuti kutonga kwavaita kwamakore mana adarika zvinhu zvese zvavanoita zvinongotaridza kuti vazhinji vatungamiri vaimbovapo havasati vamboita zvinhu zvakadaro.
Vanhu vashoma pari zvino vakaungana padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC pakutoreswa mhiko kwavaBiden sezvo pari kutyirwa kuti panogona kupararira chirwere checovid-19. Vanhu vakaungana semakore ose. Vakasarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kutorawo mhiko vachiva mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi. Kunyange hazvo vaTrump vasiri pakugadzwa kwavaBiden, mutevedzeri wavo vaMike Pence varipo nedzimwe nhengo dzedare remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama varipowo pakugadzwa kwavaBiden. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump, muWashington DC makazara mauto, mapurisa nevasori. Muimbi ane mukurumbira Lady Gaga ndiye achaimba national anthem, uye vamwe vari kuimba ndi Jennifer Lopez na Garth Brooks. Mushure mekutora mhiko, vaBiden vanotarisirwa kupa mashoko kunyika ezvavari kutarisira kuita semutungamiri wenyika. Asi vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zvuru mazana mana muAmerica. Vachitaura muWashington DC nezuro manheru, vaBiden vakatenda kuti chirwere ichi chaunza kusuwa kwakanyanya.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal.
Kuti tikwanise kupora, tinofanira kuti tirangarire, asi kurangarira handi nyore.
Sundown and dusk, the sacred pool of reflection, remember all we lost.
VaTrump vasimuka mangwanana nhasi vakananga kuFlorida, uko vanenge vave kuenda kunogara apo vasiya basa. Asi vasati vasimuka, vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base muMaryland, vakavimbisa kuti vachadzoka.
So just a goodbye, we love you, we will be back in some form.
Tinokudai mese, asi tinovimbisa kudzoka mune remangwana.
I want to thank our Vice President Mike Pence and Karen.
Vachipa pfungwa dzavo nezvemashoko ava Trump aya, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday avo vari kuSouth Carolina muno muAmerica vatiwo
vari kutaura kuti vachadzoka vari ani. Asi zviri kuitika kuno kuAmerica ndezvekuti President Trump, former President Trump, ndivo vanova president wekutanga muhistory yeAmerica kuitwa impeached kaviri. Asi kana vachinge vachinziwo vabatwa nemhosva iyoyo yavapomerwa iyi, zvinenge zvaakureva kuti izvo havachatenderwa mumutemo weAmerica kuti vange vachishandira hurumende kana kuita civil position.
Nezuro vachishandisawo masimba avo emutungamiri wenyika, vaTrump vakaregerera vanhu zana nemakumi mana nevatatu vanosanganisira chipangamazano chavo Steve Bannon.
Hurumende yeZimbabwe yabatana nhasi nemapata anopikisa mukukorokotedza vaBiden naamai Harris nekutora mhiko kwavaita nhasi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira hurumende yavaBiden remangwana rakanaka, uye vati Zimbabwe inoda chose kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose kusanganisira United States.
Tinovakorokotedza sokorokotedza kwavakaitwa nemukuru wenyika sehurumende, tinovakorokotedza nekukunda kwavakaita musarudzo. Ndo zvatinazvo, tinovashuvira zvakanaka, tinovashuvira kuti vatungamirire nyika yavo zvakanaka, vachiitawo zvinofadzawo pasi rese, vasingavhiringidzi nokutokonya-tokonya dzimwe nyika.
VaMangwana vati kuzara kwemauto muWashington kwange kwakanangana nekuchengetedza runyararo, uye zvinhu zvakadai hazvifaniri kutsoropodzwa kana zvichiitwa nedzimwe nyika.
Chinonzi muchirungu chiya national security chakakosha zvikuru, zvokuti nyika imwe neimwe kuburikidza neAmerica chaiyo inofanira kuita zvainokwanisa kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana. Kana yakafunga kuti nyika zvinhu zvakuda kudengenyezeka, kuna vanhu, kune nhubu dzine zvaakuronga, kune unzvori humwe hwaakurongwa neunzvori, dzinobvumidzwa, dzinotarisirwa maererano nebumbe remitemo yadzo kuita zvinokodzera kuti zvinhu zvirambe zvakadzikama.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa muMDC Alliance, Muzvare Gladys Shachwayo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kuAmerica kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, vachiti kunyange hazvo vaTrump vakaedza kusandura zvaakabuda musarudzo. Mapazi ehurumende anosanganisira paramende nematare ezimhosva akamira semusambangwena achichengetedza zvido zvevanhu kusvikira nhasi apo vaBiden vagadzwa semutungamiriri wenyika. Vati vanoshuvira vaBiden naamai Harris zvakanaka, vachiti vanotarisira kuti hurumende yavo ichatora matanho ekuumbiridza utongo hwejekerere, kodzero dzevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze, pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19 iro ranetsa pasi rose.
Isu tinovimba vaBiden vacharamba vakasadharira panyaya yekutsigira utongi hwejekerere uye kodzero dzevanhu pasi rese, uyewo kutora matanho akasimba kune nyanya dzakaita savamunangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzavanhu nekudzvanyirira zvizvarwa zvemunyika dzavo.
Mutauri webato reMDC Tiva Witness Dube vaudza Studio 7 kuti vanotambira kugadzwa kwava Biden naamai Harris, vachiti tariro yavo ndeyekuti vachava nemuono wakasiyana nehurumende dzapfuura paukama hweAmerica neZimbabwe.
Hatifunge kuti vanga va Joe Biden vangafunge kuti masanctions ndeimwe ndiyo yoganzira yavangagone nayo kuti varatidzire zvavanofunga neZimbabwe. Vanofanira kuti vatarisire dzimwe nzira dzediplomacy dziri nani dzinopa vana veZimbabwe kuti vagone kuti vabudirire, vange vari vana vakabudirira, vange vari vana vane upenyu huri nani.
Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati kunyange hazvo America yave nehurumende itsva, hapana zvakawanda zvavangatarisira kubva kuna vaBiden nekuti America yagara ine gwarara inotevedza pakuyidzana nedzimwe nyika.
Asi kuti mamire avo eforeign policy yavo havabvishi iyeya, havana basa kuti vachidhoma kana kuti vaisa dhongi kana kuti vaisa bere, vanongotevedzera konstitution iyeyo kana bere iroro riripo.
Zvichakadai, Zimbabwe Women Parliamentary Caucus yakorokotedza amai Harris nekugadzwa semutevedzeri wemutungamiri weAmerica. Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri amai Susisi weBuddha Masara vati zvaitika muAmerica zvinopa madzimai shungu dzekutora zvigaro zveutungamiriri.
Inini danho ratorwa neAmerica kuti vatora mudzimai vakamuapoenda vakamuita soini kuti adeputize, tisingatarisi yedu nyaya dzeganda. Asi zvinoratidza kusimuka panyaya dzekurespekta nyaya dzegender equality. Zvinopa kuti madzimai onesu uyo tiite shungu, kwete kuti tingoziva kuti isusu tiri madzimai kungoshandiswa pasi pasi.
Mai Harris vaita mudzimai wekutanga weAmerica kugadzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinotarisira kuti hurumende yavaBiden ichabata zvakanaka zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi kana zvinoda kupinda muAmerica zvichienzaniswa nehurumende yavaDonald Trump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reGeorgia, vaSimbarashe Chipere, vanoti vanotarisirawo kuti hurumende yavaBiden ichagadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 sezvo ivo vaBiden pachavo vakaratidza kuti vane donzvo rekugadzirisa nyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChipere, avo vanoti vanotambira nemufaro mukuru kugadzwa kwavaBiden semutungamiri weAmerica.
Kugadzwa kwavo tinotambira zvikuru tichitarisa mamiriro ezvinhu. Nyanya nechirwere cheCovid vanhu vapera muno, ende uye tichitarisa mutungamiri anga aripo anoita sekunge anga asina hanya nezvinhu zvazvichiitika. Zvino zvinhu zvazvakutotinetsa kuti hauziye kuti mangwana zvinhu zvine zviri papi. Tine hama, tine shamwari muno, zvazvakubatana nevanhu vakawanda, vanhu vamwe vaunoziva vakunyatsonzwa kurwadza kwazvo. Saka tofara chaizvo kuti mutungamiri munyowani anenge ane donzvo rekugadzisa chirwere kuti chiderere nekuunzawo mitemo inokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu verudzi rwedu.
Ndotarisawo mabatirwo amungatarisira kuti achaitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica nezvichazouya tichienzanisa nehurumende yavaTrump, zvii zvamungataura?
Zvarwo zviri mune dzimwe nyika zviri munomo zvatoimbisa kuti kana vaita zvinokurudzirwa nehurumende zvakafanira kufaila mataxes, kusapara mhosva, vavimbisa kuti vanokwanisa kuvapa gwara rekuti vawane macitizenship yogara muno.
Tichitarisawo hurumende yavaTrump yainyanyopomerwa mhosva kana kuti kunenerwa nyaya yekuti yanga isingaremekedze zvikuru vechitema vemuno muAmerica. Mutsauko wamungatarisirawo kuhurumende yavaBiden ndeupi?
Ndinovimba pachavi nemutsauko mukuru chaizvo, nekuti ukatarisa vatungamiri vairi ava unonyatsoona kuti uyu ane chido nevanhu kufunga akanga aripo. Ndo nyaya yekutanga. Yechipiri, vanhu vemuGeorgia kunyanya-nyanya vanhu vatema ndo vakanyanya kubuda zvakanyanya vachienda kunovhota kuti Georgia ive blue, yatinoti blue kuti ive itwa nemademokrats. Zvinova ndizvo zvakabatsira kuti vakwanise kuwina ivo vaBiden. Saka ndinovimba vachayeuka zvese izvozvo voedza kubatsirawo vanhu verudzi rwechitema vemuno.
Ko, panyaya yekubatanidza America, nokuti vakawanda vari kuti America is divided, America haichina kubatana, munoona vachibudirira here vaBiden?
Pakauma pamusana pekuti vanhu vaTrump vanhu havanei natural facts, vanongoda munhu wavo, nyange ukavataura zvakaita sei havanei nazvo. But ndirikuona ari munhu achaedza chaizvo kuti vanhu vabatane. Kuti vanhu vachazozvireceiva sei, I'm not sure, but ndirikuona ari munhu achaita his level best kuti aedze kutibatanidza.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vasimba raShechipere vachitaura vari parunhare vari muAtlanta kuGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weMDC Alliance muzvaro Fadzai Mahere vanoti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 mushure mekuvharirwa kwavo mujeri rekuchikurubhi kwemazuva masere. Vachinyora padande mutande ravo nhasi, muzvare Mahere vati vari kukosora uye muviri wavo uri kupisa. Vatiwo vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekuti vasungwa vakawanda mumajeri havana zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Tungamiri Ngomo weStudio 7 abata mutevedzeri wamuzvare Mahere vaFelix Magagela Mafa Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Akabatwa coronavirus nenyaya yokuti anga akasungwa mazuva manomwe ari kumaximum prison kuchikurubhi, akasanganiswa nemhondi nevanoba nevanoita zvese zvakashata ivo zvakare vachirwara necoronavirus. Tiri kunetseka kuti ZANU-PF administration yababa Mnangagwa yapindwa nei. Munhu anotongerwa kunyora tsamba osungwa semunhu ari kuda kuita kuu kana akauraya vanhu. Tine urombo kuti nhasi musikana uyu anorangidza chiedza muZimbabwe ari kurwara nenyaya yokuti akatapurirwa COVID-19 mujere maune. Saka takutofunga and confirm kuti zviri kuitika kumapolitical activists nemahuman rights defenders kungosungwa pasina mhaka, kuvasunga kundowakandira munhala yeCOVID-19 kuti vabatwe nechirwere vafe.
Pane zvamungakurudzirawo here panyaya dzekugadziriswa kwezvinhu mumajere umu?
Pane order yakaitwa neHigh Court makore akapfuura mana mashanu kuti maprisons ese ngagadziriswe, asi hurumende dzezanu dzinoramba dzichingoti hai watichagadzirisa. Mune tsvina, hamuna zvimbuzi. Tiri kukumbirisa United Nations section inodila nemaprison and rehabilitation centers, nokuti maprisons emazvano haasisiri okukaurisa, akuinzi reform and rehabilitation. Vauye kuzoongorora. SADC ngaiuye kuzoongorora. African Union ngaiuye kuzoongorora. Asi tinoziva pachena kuti maAfrican governments makudo mamwe. Saka vanhu veZimbabwe tine urombo zviri kuitika maprison. Chinokangamwa nevarotonga nhasi havazive kuti ushe mazoro. Ndiani aimboziva kuti vamugabe vachafa vachinetseka? Mugabe dai akasvika 120 years asi nefrustration yokutorerwa power nekuu akabva afa nguva yakasati yakwana.
Avo vanga vari vaFelix Magagela Mafa Sibanda, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo naNtungamiri Ngomo weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi remajere nezvenyaya iyi. Huwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira, nyanzvi dzezveutano dzichikurudzira hurumende kuti iite zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 52 vainge vafa
nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana masere nemakumi maviri nevashanu. Vanhu mazana manomwe nemakumi masere nevatatu vasina nhoroondo yekubuda munyika vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, vakawanda vavo mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika zviuru makumi maviri nezvisere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 28,675. Vanhu vapora munyika vave zviuru gumi nezvisere nezana negumi, kana kuti 18,110, ukuwo zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana 9,740 ndivo vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti pavanhu vane chirwere ichi mazana maviri nemakumi masere nevatatu vari muzvipatara, vanhu gumi nevatatu vari kurwara zvakanyanyisa vari muintensive care unit, makumi masere nevashanu vachinzi vari kurwarawo zvakanyanya. Uwandu hwevafa nekurwara necovid-19 hunotarisirwa kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mukuru weZimbabwe Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vati kukwira kweuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere checovid-19 kunofanirwa kusunda hurumende kuti ishandise nzira dzose dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi.
Mende ngaisati vanhu vane nyaya dzisina nebasa rese vanenge vasungwa vonokandwa mutorongo, nekuti izvi zvinosimudza zvikuru sei kupararira kwedenda recovid-19.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vatsigirawo kuti kuvharira vanhu vane mhosva diki mumajere kana muzvitokisi zvemapurisa kunokonzerawo kupararira kwechirwere ichi. VaMadzorera vatiwo pamusoro pekumajeri vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira zvekunoungana kusanganisira kunhamo senzira yekudzivirira COVID-19. VaMadzorera vatiwo vanhu ngavagare vakapfeka mamaski kana vari paruzhinji pamwe nekugeza maoko nguva nenguva.
Ngatimbomirai zvekuungana kumariro. Tichiri kuona vanhu vachienda vachirara kumariro vachiimba nziyo. Hamuzivi tichatora munhu wenyu chii. Enda hauzivi kuti vari kuimba navo vauri kuimba navo ava vakamira sei panyaya yeCovid-19. Ngatiregei zvokuungana kumariro, ngatiregei zvokuungana kumapati. Ndochokutanga. Chechipiri, ngatirambei tichingoita yatoti social distancing. Make sure kuti munhu ari pamberi pako nokushure kwako ari 2 meters away from you, kuitira kuti usabatirire chirwere checovid-19. Nyaya yekugeza maoko nesipo nemvura yakanyanya kukosha. Ingoti paduku paduku watogeza, every 30 minutes watogeza, nyange usina chawabata ingogeza chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mhinduro kubva kuJudicial Services Commission nezvenyaya yekuti vematare vaedze kumisa kupararira kweCovid-19 kuburikidza nekusaendesa vane mhosva diki kumajeri, sezvo mibvunzo yatumirwa neStudio 7 yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rezvebazi rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nematanhatu, kana kuti vanodarika 96 miriyoni vabatwa nedenda recovid-19, uye vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa kugadzwa kwava Joe Biden semutungamiri weAmerica pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka uye mugare makapfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19.